Vagari vemuHarare vakaita samai Primrose Gwashu vanogara mumusha weruzhinji wembare vanoti vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera mvura ine tsvina yavari kunwa yavanoti iri kubuda mupombi dzekanzuru.
Nyaya yemvura iyi haina kutombomira musha nenyaya yekuti mvura iri kubuda mazano pamapombi ine tsvina haitomboiti chero kaiisa ukachera mvura ukaiisa muchero mota glass kana mubhaketi ukatora nguva shoma shoma inenge yagadzana pasi wagoona tsvina ende taakutoshandisa mvura yekutenga taakutyira utano hwedu nenyaya yekuti nezviri kuitika kumbare kwakungorasika mvura taakutotyira futi typhoid nenyaya yemvura ine tsvina saka ndopatoda kuti pagadziriswe.
Dambudziko remvura ine tsvina mudzipombi rinonzi ratekeshera muHarare yose. Muzvare Farisai Jani avo vanogara mumusha weGlenview vanoti ivo nemhuri yavo vave kutorarama nekunwa mvura yekutenga sezvo vachiti havachavimbe nemvura yekanzuru.
Tanzwa nekumwa mvura yakasviba. Mvura yacho yekanzuru inobuda mumapombi ka haitomboite kana kumwe nenge nemaserere egreen zvekuti kutongoinwa kurwara. Izvezvo tikusha toita sei kana kuti uiboilise inongobuda maserere. Saka tashaya kuti toita sei nemvura iyoyo yatikumwiswa necity council apa vari kuti yakachena it's safe.
Mumwe mugari wekumbare vatrinos Gombera vaudza Studio 7 kuti zvirwere zvemanyoka zvakaita setyphoid necholera hazvingaregedze kupararira kana pasina utsanana munzvimbo dzinogara veruzhinji. Pane vanhu vakawanda vanonzi vakaenda kunorapwa muzvipatara zvakasiyana-siyana zviri mumbare mushure mekubatwa nezvirwere zvaifungidzirwa kuti itypoid.
Hatsina muHarare inyaya yekuti vanhu vanofanira kugara vachichengetedzawo nzvimbo dzavo kuita kuti dzigari dzakachena ende vachibvisawo marara. Setikada kutarisa munombare izvo mune zvirwere zvetyphoid nezvirwere zvemanyoka saka zvinokonzesa nokuti dai wanhu ngavachengetedzewo nzvimbo dzavo dzichigarawo dzakachena uye vachiita utsanana ndouye achibatsiranawo nekanzuru kubvisawo marara.
Zvichakadai meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni varamba mashoko ekuti chirwere chetyphoid chiri kukonzerwa nemvura ine tsvina inonzi iri kubuda mudzipombi. VaManyenyeni vaudza Studio 7 parunhare kuti vagari vese vemuHarare vangadai vakabatwa nechirwere ichi sezvo vachiti mvura yose inonwiwa muHarare inobva panzvimbo imwe chete. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati vachaferefeta nyaya yemvura ine tsvina inonzi kubuda mudzipombi dzekanzuru iyi. Zvichakadai hurumende yakaumba komiti yemakurukota yehurumende ichange ichiona nezvekupedzwa kwechirwere chetyphoid icho chakatouraya munhu mumwe chete kumbare. Gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vari kukurudzira kuti veruzhinji vageze maoko vasati vabata zvekudya uye kuti vatange vadziisa mvura vasati vainwa. VaParirenyatwa vakazivisa nezuro kuti kanzuro yeHarare ichashanda siku nesikati kubvisa tsvina munzvimbo dzakawanda muguta iri pamwe nekugadzira pombi dzinofambisa mvura inenge yanaya kuitira kuti isajenge senzira yekuedza kupedza dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Muna 2008 pane vanhu vanodarika zviuru zvina vakaurayiwa nechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.